therefore declare the final votes in the Senate on the Constitution of Zimbabwe Amendment Number 2, Bill 2021, HB 23A 2019, to have been in accordance with the provision of Section 328, Subsection 5 of the Constitution.
Avo ndi retired General Mike Nyambuya, mutevedzeri wemutungamiriri weSenate, vachitaura kuti Constitutional Amendment Bill number 2 rapasa pachitevedzwa bumbiro remutemo yenyika. Dare reSenate rine nhengo makumi masere uye nhengo shanu dzange dzisiri mudare nhasi. Bato reZANU PF rine nhengo makumi matatu neina, MDC ine nhengo makumi maviri nenhanhatu kusanganisira nhengo imwe chete yakapinda iri kudivi kwamuzvare Tokozani Kupe. Uye madzishe ari gumi nemasere. Pange pachidiwa nhengo makumi mashanu nenhatu kuti bhiri iri ripase. Zvaitika nhasi zvinogona kureva kuti madzishe ese gumi nemasere, nhengo mbiri dzinomira vakaremara pamwe nedzimwe nhengo gumi neimwe dzebato rinopikisa dzatsigira bhiri iri. Sachigaro weMDC Tiva Morgan Komichi vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vange vakaita chisungo chekuti vachapikisa bhiri iri, pane vamwe vavo varitsigira. Asi vaKomichi vanoti bhiri iri rine zvimwe zvakanaka uye vanoona sekuti pane vavhota vachitarisa remangwana ravo.
Zvikisa madzimai pango yakaoma kuti vasacrifice position iyoyo ine benefit iri mijeti. So ndopatiri kuona pari kunetsa. Pozoita futi vanhu vamwe vanovhota vakatarisana nenyaya yedevolution kulower house. Tikaona zvakare kuti vanhu vakawanda vechiyouth vakavhota futi nokuti panga pane shiya yavo muyouth imomo.
Vati bato ravo richagara pasi roona kuti rotora matanho api neavo vapesana negwara remusangano. Pachitariswa uwandu huri mudare reSenate, nhengo dzeZANU PF nemadzishe pamwe nenhengo mbiri dzinomirira vakaremara dzaikwanisa kupasisa bhiri iri pasina nhengo dzeMDC. Vachitaura mushure mekupasa kwebhiri iri, gurukota rinoona nezvemitemo neparamende vaZiyambi Ziyambi vatenda vese vatsigira bhiri iri. Vati hurumende yakaona paine mikaha pabumbiro ra2013 munyaya dzakaita sekuvandudzwa kwematunhu kana kuti devolution, uye bhiri iri richaita kuti hurumende ichiisa mitemo yekuvandudza nekusimudzira matunhu.
That will give effect to our devolution agenda.
Ndinoda kutenda masenator nekuti bhiri iri rave kutipa mukana wekuvandudza mushandire ematunhu edu.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaNcovani Sithole, avo vakatokwira kudare reConstitutional Court vachipikisa kusandurwa kwebumbiro remutemo, vati vashamiswa kuti paramende yaenderera mberi nekuchinja bumbiro remutemo. Vati vachataura nemagweta avo kuti vamise kusandurwa kwebumbiro kwaitwa nhasi.
Paramende inofara kunge ichiteedzera mutemo. Kana ichiita zvavari kuita izvezvi zvinotoratidza kuti Zimbabwe yacho ndiyo isisina mutemo. Saizvozvo ndichadzivisa makweta angu kuti ndozvaitika tione kuti tingatora zano ripi.
VaSithole vakaenda kudare reConstitutional Court vachida kuti dare iri ritonge kuti paramende yenyika haina kubata zvakanaka nyaya yekuvandudzwa kwebhiri remutemo weConstitutional Amendment Bill number 1, iro rakapa hwaro hwekuvandudzwa kweConstitutional Amendment Bill number 2 vachiti hapana kutevedzwa zvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti hapana chinoshamisa pane zvaitika nhasi nekuti ndizvo zvavange vakatarisira. Vati kunyange bumbiro ra2013 range risina kunaka, range riri nani pane zvaitwa nhasi.
Vanhu vaiti pada chibumbiro ichi cha2013 chabvanganyurwa ichi chingangobetsera chiri nani. Ndozvaitaura vaiti ndi Satani uri nani, asi izvozvika Satani uri nani uya wabvanganyurwa kuva Satani chai chai.
Masangano anoshanda akazvimirira munyika ari kupikisa bhiri iri achiti rinopa masimba akawanda kumutungamiriri wenyika. Zvimwe zviri kupikiswa nemasangano aya kuvandudzwa kwenguva inofanira kushanda vatongi vematare edzimhosva, avo vanofanirwa kuenda kumuyandigere kana vasvika makore makumi manomwe. Pari zvino mukuru wevatongi vematare Chief Justice Luke Malava vari kufanirwa kuenda kumuyandigere musi wa15 Chivabvu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakasaina bhiri iri zvinoita kuti vaMalava vasaende pamuyandigere zviri pamutemo, sezvo mutemo unenge washandurwa biri ratambirwa nhasi rinogona kusainwa chironguva navamunangagwa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.